Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 25 Gumiguru 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mupepeti mukuru weVoice of America Studio 7 anoramba mashoko ekuti vatori venhau veStudio 7 vari muWhatsApp group revanozviti Journalists for Economic Development. Kunetana kuri kuenderera mberi pakati pemapato eCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa nere MDC Alliance rinotungamirwa navaDouglas Monzorwa nezvemahofisi ebato kuChinoyi. Vadzidzisi vari kunyunyuta nekukanganiswa kwezvikoro nekunzi nehurumende varatidzirewo nhasi kuti zvirango zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Voice of America Zimbabwe Service yashora zvikuru kuiswa kwevatori venhau veStudio 7 muchikwata cheWhatsApp group chaumbwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanozviti Journalists for Economic Development kana kuti Journalists for ED. Izvi zvaitwa pasina mvumo kana kuziviswa kwavo. Mupepeti mukuru weVoice of America Zimbabwe Service Roy Choto ati vatori venhau veVoice of America vanoedza kuunzira vateereri vavo zviri kuitika muZimbabwe kusanganisa izvi zvaitwa pasina mvumo kana kuziviswa kwavo. Mupepeti mukuru weVoice of America Zimbabwe Service Roy Choto ati vatori venhau veVoice of America vanoedza kuunzira vateereri vavo zviri kuitika muZimbabwe kusanganisa zviri kuitwa nechikwata ichi, asi vatori venhau veVoice of America havana chekuita nechikwata ichi kana bato ripi zvaro rezvematongerwo enyika. Gurupu iri repa WhatsApp rinonzi rave nevanhu vanopfuura mazana manomwe nemakumi manomwe. Choto anoti vatori venhau veVoice of America vanoedza kuunza nhau vasina divi ravakarerekera, vachiti gurupu reJournalists for Economic Development rinofanirwa kurega kureva nhema sezvo vatori venhau veVoice of America vasina bato ravanotsigira. Kunetsana kuri kuenderera mberi pakati pemapato anopikisa anoti reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa nereMDC Alliance rinotungamirwa navaDouglas Monzorwa nezvemahofisi ebato kuChinoyi, Mashonaland West. Bato rava Monzorwa rakauya nezvikonzi zvedare richiti rainge rapiwa mvumo nematare yekutora mahofisi aya kubva kune reCCC varipo. Asi veCCC vari kuramba vakatsika madziro vachiti vari kuda kukwikwidza mutongo uri kutaurwa uyu kumatare, nekudaro havafanirwe kudzingwa. Nezuro mapurisa anonzi akaita musangano nebato reMDC Alliance nezvekunetsana uku. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wavamunzora vachengetai guta.
Chiri kuitika ndechekuti mumazuva apfuura ayo takapuwa rugwaro runobva kwaMessenger of Court kuti tikwanise kuwana mukana wekutora muduri wedu provincial office iri kuchinoi imwe yemamwe maoffices edu akatorwa nevanhu veboka reTPC zvisiri pamutemo nekuti mudziyo wevanhu hausi mudziyo wemunhu ndewe musangano weMDC saka chiri kuitika ndechekuti vanhu ivava havasi kuda kubuda imomo kunyange zvotanga tine magwaro anga abva kune matare edzimhosva nekuti sherifu ndiye akanga ava evhiti asi tivafuma zvakare vachiuya nevakana vavauya navo vanga vaine matemo nemabhemba vachibva vatora zvakare mudhuri iwoyo saka nhau iyoyo taendesa kumapurisa ekuchinoi tivaiongorore uye kuti mutemo uite ndiwo basa rose
asi tichitaura navo vari kuti ivo havana matemo avakataura asi kuti vakangoti vari kuda kutanga vanzwa kuvakuru vavo kana zvichiita voendawo kumatare vachipikisa mutongo wacho
dai zvirizvo vangadai vasina kuramba nekuda kwokuti vasina kuramba basa rakaitwa nashendi vakanga vaine mukana wekuti vape zvichemo zvavo ende zvichemo zvavo hazvipihwe nekudzokera pamudhuri nekuti mukudzokera kwavaita pamudhuri vangada kuzviramba asi humbowo huripo nekuda kwokuti vaita zvekupanza kuti vadzokere nekuti sherifu vakanga vauya vakasiya patokiyiwa zvinhu zvese zvikaitwa asi iyo vaputsa vakadzokera zvakare nemudhuri iyoyo saka nhau yadzoserwa zvakare kumapurisa hapana kana maona sherifu achinge atopinda paane eviction order kureva kuti kunenge kutori nebasa rakaitwa mumatare edzimhosva kare saka tinenge tichiti ikoko kuti tsvatu kungwara asi usina kungwara nokuda kwokuti dai vaida kupikisa vangadai vakapikisa kumatare edzimhosva kare nekuda kwokuti nhau yakanga iri mumatare edzimhosva kunyange nemamwe emidhuri imwe yemidhuri yatisati tatora izvezvi nhau idzodzo dzakatobatwa kare nematare edzimhosva vakasakwikwidza saka ndekuti zvavari kutaura kuti vanoda kuenda kumatare edzimhosva ndezvipi vakuru vavo havasiriwo mutemo mutemo ndewenyika tinotungamirwa nemutemo wenyika uri mudumbiro remutemo zvatinoziva tose
vachengetai guta mutauriri wemutungamiri webato reMDC Alliance vaDouglas Monzora vange vari parunhare muHarare Blessing abatawo nhengo yeTPC kuchinoi vatawanda mvumo avo varamba zvekuti vakatora hofisi vachishandisa mhirizhonga
hatingati kurwisana but iyayo vanhu vane makaro vari kuda kungokambira zvinhu zvisiri zvavo taita challenge navanhu veMDC Douglas Monzora vakatraya kuita kuobva office yesterday saka isusu tiri kutaura kuti hakuna ofisi inongobvutwa pasina due process inenge yaitwa ivo kana vane maconsensi avo vanofanira kuuya neright channel kwete kuti vauye kuzobhuta office ofisi ndiye TPC and hapana asingazvizive kubva pakutanga tagara tiripo tinongoripo endi taramba tiripo
asi kavari kuti ivo vakauya nechikonzi chedare imi muchinzi mubve
vakauya nechikonzi paofisi but changa chakaadreswa kutuhani jasi nyaradi endi TPC saka pavakasvika paofisi takangovatsanangurira sezvo kuti sezvo mauya nechikonzi hazvirevi kuti muri kusvikoita take over the office tine right yekupindurawo zvamanyora zvacho then toconsulta vakuru kana taconsulta vakuru tozofambira mberi chatakaramba isusu iphysical occupation yeofisi ndo yatakaramba because kana takamirira kuti pave netamba zvishuwa vakauya nayo but kana ichingori selection orders inongoreva kuti notisi inenge yaita se inenge yapiwa and the right to respond kunechi kunenge zvinenge zvaipiwa zvachona izvozvo saka ndo patiri izvozvo taadvisa vakuru and necessary steps are being taken kuti zvinhu zvachona zvigadzirirwe
vari kutiwo ivo veMDCT ava inimi muri kutungamira chikwata chiri kuita mhirizhonga muchityisidzira vanhu ichokwadi here
hatina kana munhu watasidzira kana kutombotaura naye hapana munhu watataura naye chinhu chatangwe to kugarawo paofisi yekugara kwatatichingoitawo tichishanda basa redu remusangano semashandiro atatichingoita everyday hapana chachinja business as usual ibasa riri kungoitwa paofisi
nhengo yeTPC kuchinoi vatawanda mvumo vange vari parunhare kuchinoi naBlessing Zulu weStudio 7 nemusi wemugovera uno 29 Gumiguru zvizvarwa zveZimbabwe, Zambia neMalawi zvinogara muKenya zvichaita mitambo yekusimbaradza usahwira huri pakati penyika nhatu idzi. Mitambo iyi, iyo yakatangwa kuitwa kuma 2000, inozivikanwa nerekuti Zimaza Tournament, zvichimirira Zimbabwe, Malawi neZambia, uye inoitwa muKenya gore roga roga pakati pezvizvarwa zvenyika nhatu idzi zvinogara muKenya. Umwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muKenya, Amai Lainandlela, vanoti vanofara zvikuru nemamiriro akaita zvinhu, vachiti zvose zviri mugwara uye mitambo yeZimaza iyi iri kuenderera mberi nemugovera. Imwe yemitambo ichange ichisanganisa nhabvu, volleyball, basketball, netball, kumhanya nezvimwe. Amaindlela vanoti mitambo iyi ichaitirwa paMarist International University munzvimbo yeKaren iri muNairobi muKenya, uye iri kutsigirwa nevamabhizimisi vazhinji.
Mitambo yeZimaza iri kuenderera mberi, uyezve pari zvino taona kuti urongwa hwave pane chimwe chinano. Vari kuzokukwidza mitambo pamitambo iyi vari kurambawo vachigadzirira, uyezve pakuramba pachikurudzirwa zvizvarwa zvenyika nhatu idzi dzinosanganisira idzo Zimbabwe, Malawi neZambia kuti vauye nouwandu hwavo. Mitambo iyi mitambo yakagadzirirwa zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe, Malawi neZambia zviri kugara munyika iyo yeKenya pari zvino. Naizvozvo tiri kutarisira kuti vanhu vauye nouwandu hwavo. Kana takatarisa mugore ra2019 takaona kuti pakaita vanhu vanosvika iwo mazana mana, asi mugore rino nourongwa hwaramba huripo nokuramba tichikurudzira kuti tiende nesuwo tinobatana nevamwe, tiri kutarisirawo kuti pasvike vanhu vanogona kuita mazana mashanu chero kusvika kumazana masere kuti mitambo iyi ienderere mberi.
Maindlela, pane mikana yemabhizimisi here kuti vakwanise kushambadza zvinhu zvavo? Ndeipi mikana ichawanikwa pamitambo iyi?
Mukugara kwatakaita umu munyika dzevamwe, isuwo sezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe tinoonawo kuti varipo pakati pedu vari kuitawo zvemabhizimusi. Naizvozvo mitambo iyi yeZimaza iri kupamikana kuti pane avo vanenge vane magoods or maservices avanawo avari kuitira munyika yeKenya, vaindewo vanoratidzawo zvizvarwa zvemunyika yeMalawi neZambia kuti izvi ndo zvatiinazvo. Naizvozvo zvichapawo mikana kune vari kuona nezvemabhizimusi vari kuitawo nezvekutengesa nekutengesarana kuti vanoratidzawo dzimwe nyika dzichange dziripo pamitambo iyi kuti kana muchido zvakati munogonawo kuuya kwatiri. Naizvozvo mikana iyi haisi yekungoti iri kungotarisa zvemutambo chete, asi iri kuenderera mberi ichikudza nekukurudzira kutengeserana pakati penyika nhatu idzi dzeZimbabwe, Malawi neZambia.
Pane mari inofanirwa kubviswa here neavo vanoda kuratidza zvemabhizimisi avo kana kuti kutenga mastands pamitambo iyi?
Kuti vanhu varatidzewo zvavanenge vachitengesa, pane mari yavari kutarisirwawo kuti vabvise. Mari iyi inobvira iyo kubva patingati 1500 shillings yandingavaya ndingati iyo $15 ichisvikawo kuma 7000 shillings kana kuti $70. Iyi imari inenge ichinzi munhu kana pane zvaunenge uchida kuratidza kuti nini ndiri chizvarwa chemuZimbabwe asi ndigera hangu muno muKenya, ndine business rangu randiri kuitawo, ndiri kutengesawo zvakati, kana kuti ndine service yangu yandiri kuitawo, ndiri kuitawo zvakati, woendawo wonoratidzawo zvimwe zvizvarwa zvemunyika yeZambia neMalawi kuti business raunenge uinaro ribudirire.
Ko ndeapi matanho aripo ekukwezva nekukurudzira vanhu vari kure kuti vauyewo kumitambo iyi kuzotsigira nyika dzavo?
Mubvunzo wakanaka chaizvo. Gore rino Kenya Airways yapa iyo offer ye 10% kuzvizvarwa zvemunyika Zimbabwe, Malawi neZambia avo vanenge vachida kuti vauye munyika yeKenya kuzokurudzira kana kuti kuzosupportawo nyika dzavo pamutambo iyi inenge ichiitwa. Naizvozvo uyu mukana uripo pakuti pane avo vanenge vari kure vachidawo kuti vauyewo kuzosupporta nyika dzavo vakasununguka chaizvo. Naizvozvo 10% offer iyi yabva kuKenya Airways ichaenda a long way kuti mitambo iyi ibudirire uyezve kuti mitambo iyi iwanikwe ine a very large turnout yevanhu vachauya kuzobatirana nevamwe pamitambo iyi.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muKenya, amai Lainangela vari parunare kuNairobi, Kenya neStudio 7. Nyika dziri musangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC nhasi dzinotarisirwa kubatana neZimbabwe dzichikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende yeZANU-PF zvibviswe. Asi mamwe masangano evarairidzi munyika anoti haasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuti aite zvirongwa zvakanangana nekucherechedza zuva iri, achiti izvi zvinokanganisa vana vari kunyora bvunzo. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mutauro webazi redzidzo vataungana ndoro vati varairidzi nevadzidzi wana vanofanira kuita zvirongwa zvekucherechedza zuva rakatarwa neSADC rekukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vakuru vehurumende nenyika dzekumavirira.
Idai nyika yenyu, isu sebazi reprimary nesecondary education tinokurudzira nyaya dzeanti-sanctions, nekuti isusu senyika yeZimbabwe masanctions akatidzorera zvikuru kumashure chaizvo, zvikuru chaizvo. Saka ukaona paine munhu anozviti ndeyo muno muZimbabwe anoti hatinei nezveanti-sanctions day, hai ndoona unge munhu yaanenge akarashika.
Mamwe masangano evarairidzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe anoti nhengo dzavo dzakaudzwawo mashoko aya nevakuru mubazi redzidzo mumatunhu akasiyana-siyana, asi masangano aya ati haasi kuzoita izvi achiti zvinokanganisa kudzidza kwevana muzvikoro, zvikuru sei avo vari kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level. Mutungamiri weR2s vaobet Masaraure vati zviri kurongwa nehurumende izvi zvinodzosera shure nyaya yedzidzo sezvo vana vakamb rasikirwa nenguva yakawanda pakambovharwa zvikoro nekuda kwechirwere checovid-19.
Tikuramba tichishungurudzika nekudisturbwa kudzidza kwevana nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinoramba zvichiuyiswa. Musi uno vana vaidza nenyaya yecovid-19, musi uno vana vakatadza kudzidza nenyaya yekunzi kuwanzi musangano waED. Apa tozwa kuti vana havachatenderwa kudzidza kuti vaite zvekurwisana nemasanctions, asi tikatadza kuti masanctions aya zvirango zveupfumi zviri kupuwa neimwe nyika kana zviriko zvechokwa, imwewo nyika iri kwairi ichiti yatongera imwe nyika zvirango zveupfumi. Tiri kutiwo muno muZimbabwe chero kana America ine foreign policy yayo, isusu tine zvatakatadza. Tinoona kuti paforeign policy yeAmerica vanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu havadi vanhu vanobirira maelection, havadi vanhu vanombunyikidza vamwe. Kana muno hurumende yedu ichida kuramba ichimbunyikidza vamwe, ichiramba ichibirira maelections, ngaiite izvozvo, asi ine planwo iri internal yekuti vachaita sei kuti upfumi. Hazvidi kuti vana vaungane vachiimba, hazvidi mapoemu, zvinoda kuti hurumende inge ine plan, an economic plan.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutura mashoko kuState House vachikurudzira kubviswa kwezvirango izvi, ukuwo vaimbi vachizotarisirwawo kuita pungwe vachiimba kuchitungwiza Aquatic Complex vachikurudzirawo kubviswa kwezvirango izvi paurongwa huri kutungamirirwa nebazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko. Vanotungamira nhengo dzeZANU-PF muparamende vapupuraito Garepi vati zvirango izvi zvinofanira kubviswa sezvo vachiti zviri kukonzera kuti veruzhinji munyika vanhonge svosve nemuromo. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati hurumende inofanira kuita zvinobatika munyaya dzekucherechedza kodzero dzevanhu kuitira kuti zvirango izvi zvigobviswa, kwete kuswera ichikuma yakakwira pamusoro pegomo isina zvairi kuita.
Saka zvinhu izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe. Hazvigadziriswe nemuromo chete nekungotaura nekungopenga kuti zvirango ngazvibviswe, asi hurumende yeZANU-PF ngaisandure mabatiro ainoita zvizvarwa zvenyika inoyi. Ngaitarise kuipa kwavakaita kuponda ku kuponda kubatwa kwezvibharo kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu izvozvo kana zvinge zvagadziriswa zvinove nyore kuti vana vese veZimbabwe vabatane pamusoro pekuti zvirango zveupfumi ngazvipi.
Nyika dzekumavirira dzakaita seAmerica dzakatemera Zimbabwe zvirango zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Amerika inoti Zimbabwe inofanira kucherechedza kodzero dzevanhu uye kunanganisa mitemo nebumbiro remitemo yenyika kana ichida kuti zvirango zvibviswe. Inoramba kuti zvirango izvi zvakanangana nevanhuwo zvavo munyika asi vanotonga nedemo chete. Zvirango izvi zvakatemerwa muna 2001. Amerika inoti nyaya yeuori nekutadza kutungamira ndizvo zvapa kuti Zimbabwe iite sekunge yakageza negoka munyama kwete zvirango sezvinotaurwa nevatungamiri vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday, gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika Amai Opam Chinguri vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka mumauto sezvo vachitambura nenhamo yekusheya zvekudya, mari shoma nembatya dzebasa. Amai Muchinguri vanoshora kugovewa kuri kuitwa mari nebazi rezvemari vachiti kwemakore mazhinji mauto vari kupihwa mari shoma gore negore. Zimlive.com rinoti vagari veguta reBulawayo varamba kuti kanzuro yeguta iri ikwidze mitero yegore rinouya vachiti mitero yegore rino ndiyo inofanirwa kubhadharwa gore rinouya. Kanzuro yeguta reBulawayo yakayambira vagari kuti kana vakaramba kukwidzwa kwemitero kanzuro ichatadza kuvaitira basa rakakwana. Bepanhau repadande mutande reNewsWorks rinoti sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vanoti bazi rezveutano rakangopiwa mari inoita bhiriyoni nemamiriyoni masere emadhora pachinambo chemabhiriyoni masere nemamiriyoni mapfumbamwe vachiti ndicho chikonzere chokutadza kwebazi rezveutano kuita basa nemazvo uye chikonzere chokushaikwa kwemishonga muzvipatara. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka sei vabati vaJehovha kuti usevene wee. Ndichida hangu kutaura ndiri mumba. Ndiri kudai kunamatira vamugwadi. Mwari, madhara ese ezano. Madhara ese ezano mwari muri kumusoro kudenga. Dai mawanikwa muchivaitiravo nyasha, vaitirei nyasha. Aiwa zvavanongogara vachitaura kuti nyika haitokwi nebhilo. Baba tiri kudai tiri kutambura. Unonga svose papa, asi unoona vamwe vanhu vachitora chamukurova vanhu. Baba ndinovandamatira kuti ndimi makavasika chivachidzose kune chivi. Nyangwe vari kuda kurecha misa wacho sekutaura kwavari kuita kuti munanga hwainga wane wakambojamba bhodha pano pasi hatigari kusvika narini narini. Takauya kuzotandara pano panyika. Baba, ndiri kungoda kuti kunyanya vamugwadi dai mavatora mavaisa kuruoko kwenyu kwerudyi muvawedzere makore okurarama panyika nenhema dzavanotaura nekureva nhema kwavanoramba vachitaura. Aiwa, vese veZANU PF ndinongovati Mwari vaitirei nyasha. Ndimi makavasika, hatifani kukuvasvora. Wanikai muchingovaramba muchivakwidziridza zvigaro zvavo zvavari, muvaitirei nyasha. Aiwa naiwa yasi, ndichiti tinongovandudzwa neunyoro hwaMwari. Ndichiti muzita raBaba neMwanakomana naMweya Mutsvene, amen.
Makadi pa Studio 7. Ndichida kupindura vomwe mutauri akataura pachirongwa cheMande chenhau dzeMande makusini achiti munofara kubalansisa muchitora audio dzevanhu vokuZANU PF nevanhu vekune amwe mapati. Hakuna munhu weZANU-PF achiri kutumira audio. Kutumira audio unge une chokutaura. Ungatumira audio uchitaura pamusoro peZANU-PF naivi komana. Chaungataura chii? Handiti kutaura unge pane chinotaurika. Ungataura chii pamusoro peZANU-PF? Chii chaungataura chaungatumira audio chaungati ungada kutaura pamusoro peZANU-PF? Chii nyika yatambura kudai somu nyika muchishiwa neshara kudai? Unotaura kuti kudii? Hakutorina munhu anotumira audio akamirira ZANU-PF nenyaya yekuti hakuna chinobatika chiri kuitika. Unofara kuzviziva izvozvo.
Mwari Baba vari kumusoro kudenga, tinokukumbirai kuti dai magona kutungamira chamisa uyo mwana uyu uri mukati memhondi makororo anodai kupedza vanhu, anodai kuponda vanhu, anodai kunyangarisa vanhu, anodai kuuraya vanhu. Tidai magona kumuchengeta chamisa uyu, imi Mwari Baba. Hapana umwe angagona kumuchengeta kuche kwenyu Baba. Takumbira isu vanhu venyu Baba. Tidai magona kutichengetera Nero uyo Baba. Mumubvise mukati memhondi idzi Baba. Sakadai kumukomberedza imi Mwari Baba. Tarisai mwanakomana wenyu Nelson Chamisa. Waka uri pakati pemhondi namakororo Baba. Saka mubvisei mukati mekutambudzika Baba. Tungamirai imi Mwari Baba, ndimwe munoziva. Isu hatina chatinoziva Baba. Saka tinoti dai magona kutichengetera Nero uyu Baba. Ndinoisa munamato uyu kwamuri Baba, nokuti imi ndimwe munoziva. Isu hatina chatinoziva Baba. Imi ndimwe makamusika Baba. Ndimwe muchamubetsera Baba. Ndimwe munoziva zvesure nezvemberi Baba. Zvisiyatika mberi ndimwe munozviziva Baba. Saka tinoti panguva ino Baba, dai magona kutichengetera Nero Baba, sezvo ari mukati meshumba idzi Baba dzeZANU-PF.
Makadii kupano, makadii kupano paStudio 7? Inini hangu handina nyaya dzakawanda ba. Nyaya yangu hombe ndeyekuchema ndimugwadi. Mugwadi uri kufunga kuti utaura nevanhu vapi? Vanhu vanoti vakateerera ndivanaye. ZANU-PF vacho mangani. Tichadi vane zveZANU-PF isu. We must just go to hell.
Vamasikudzwa zvavanotaura izvo ichokwadi. Ivo vanhu vezanupiefu vanotozviziva kuti tatambura kwemwe vakareba. Vanotoziva kuti tirikutambura, ivo vanozviziva. Chero vava chiguta vanoitoziva kuti haa Zimbabwe vana kutambura. But havakwanisi kuzongobvuma pajekete kuti haa vamuna akagombatambura. Akoniwa mufesiyo. Hapana ambokoniwa futi kuti hatipati ari kunyanya kuita. Pari kungolika nyaya ndito kugabvisa nyaya dzemuoro. Dai yanga asingachaiti because uona iva munangagwa mari yamana yawandisa. Ochikumbochirega henyu izvi zvimbogara noupfumi hwamunawo. Nanyakomana zvokuza mungati marengi, marengi ese vana venyu kana kuti pese pese mungoda mashezi pese mapese pesendeyecho yamunotaura yamunoda yacho akawandisa vamunangagwa. Sezvo isusu tichiziva kuti kana investa akauya munomunyika tisitowana mabasa. Garai ne 49% yaanokuudzai. Zvine mimi hamene mimi haa. Isusu kana mukagara ne 49% zvirova isusu pa 49% yo inga katora 49% ka. Haisi problem. Isusu tei tichiwanawo mabasa tichienda kubasa tichinosenza. Bhodha remozambique yoya nhingiro kuzimura yoya akabata bhandi. Nyaya yakanyaragwa kaenda kutaura. Nanhasi yakanyaragwa itaura. Kuti zvichazoitwa sei uyu akabatwa bhandi akatukwa pabhodha uyewo kuzimurawo. Nanhasi nyaya yakanyaragwa iyo haisi kutaurwa, haitozikanwi. Nyaya yakatongonyaragwa zvakangodaro zvikafa zvakadaro. Ndara kufanga kuti nzira utsi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mupepeti mukuru weVoice of America Studio 7 Ray Choto anoramba mashoko ekuti vatori venhau veStudio 7 vari muWhatsApp group revanozviti Journalists for ED, vachiti vakaiswa mugrupu iri havana kukumbirwa kana kuziviswa. kunetsana kuri kuenderera mberi pakati pemapato eCitizens Coalition for Change rinotungamirwa na Nelson Chamisa nere MDC Alliance rinotungamirwa na Douglas Mondlwa nezvemahofisi ebato kuchinoi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kahwande nichikusiyai muri maokoma Dungamiri Nkomo.